Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 7, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chourayiwa muSouth Africa mumhirizhonga yakaitika manheru yekurwiswa kwevanhu vekunze muJohannesburg. Makanzura emuHarare achangobva mukusarudzwa otoreswa mhiko. Mamwe mapato anopikisa ochema-chema nebasa riri kuitwa neZBC achiti inongopa ZANU-PF mukana wekutsvaga rutsigiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vakapondwa kuDeep Slot muJohannesburg muSouth Africa neZuro nezvizvarwa zvenyika iyi. Vanonzi vakafa vachiita zvekutemwa nematombo vasati vapiswa nemoto neZuro Manheru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinonzi zvakatanga kuratidzira neZuro Manheru zvichiita hazvisi kufara kuti mapurisa enyika iyi haasi kusunga vekunze vari kutyora mutemo munyika iyi. Izvo zvinotevera kupondwa kwevanhu vasere vakapfurwa nepfuti mazuva adarika nematsotsi. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, Dr. Naledi Pando, vashora kurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika uku asi vakurudzira nyika dzakapoteredza South Africa kuti dzisimbaradze upfumi hwadzo kuti zvizvarwa zvadzo zvisazogume zvotiza munyika idzi zvichinopotera muSouth Africa. Zimbabwe ndiyo inonzi ine zvizvarwa zvakawandisa zviri munyika iyi. Mapurisa emuJohannesburg anoti ari kuferefeta nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira rinokurudzira kutaurirana kupedza hondo reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandire.
Zvirokwazvo madeko kwakaitika chiitiko chisina kumira zvakanaka munzvimbo yaDeep Slot muSoweto umo matanga taona mazuva maviri matatu apfuura vanhu vemuDeep Slot vachiungana vachiti vanoda kuti vanhu vasiri zvizvarwa zvemuno vadzokere kumisha kwavo nekuti nekutaura kwavo vakanga vachikonzera yavangati yatingati crime nechirungu unosanganisira zvakaita sekuba nezvimwe zvakawanda.
Sesangano rine chinangwa chekuyananisa vanhu, pane zvamakamboita here kugadzirisa matambudziko aya?
Madambudziko aya ave nenguva endi tambozama kuti titaure nehurumende yemuno kuti tionesane kuti izvi zvava kutendera zvevigilantism kana kutendera kuti vanhu vangomuka vazviorganize vafambe vachibvunza mapepa kuzvizvarwa zvisiri zvemuno. Zvinhu zvisina kunaka endi magumo azvo ndiwaya ataigara tichitaura kuti zvinopedzisira zvakuita kuti vamwe vanhu vazourawo. But hazvisi kunyanya chiitiko chinotyisa chisingafaniri kuitika.
Ko sei zviri kuita kunge zvakunyanyonetsa iwo mazuva anaya?
Muitikiro wazvo unotitaridza kuti kubva pangonzi zvizvarwa zvekuZimbabwe zvanga zviine maspecial permits haacharenyuwiwe, takaona magurupu akati siyanei kunyanya Put South Africa First nevamwewo vachibatirira donzvo iroro rekuti vanhu vekuZimbabwe ngavadzokere kumusha kwavo. Chinonyanya kurwadza nekukatyamadza ndechekuti vanhu vakaita saminista weHome Affairs vamotswaledi vanga vari pa-forefront yekupa rhetoric inoita kuti iagitete vanhu, ipe hasha kuvanhu kuti vanhu vaite sekuti zvirokwazvo madambudziko avainawo muno muSouth Africa anokonzerwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe. Asi toziva kuti zvazvisupportwi nemastatistics. Tinofungidzira kuti kana vanhu vachiadressa zvinhu zvakaita secrime, vanhu vanofanira kungobatirana pamwe chete, nekuti munhu hapari mhosva, nekuti muZimbabwe munhu anongopara mhosva because mupari wemhosva.
Mukuranana nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandiri vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba.
Yatinongoda kungotaura seZimbabwe Exiles Forum ndichochocho kuti zviri kungoratidza kuti zvizvagwa zveZimbabwe zviri kuteregwa kudarika umwe noumwe ari muno munyika. Chimwe chazvinoratidza ndichochocho kuti uko zvinonyangwe ukawa gurukota reHome Affairs romuSouth Africa richitaura riri kuti zvipatara zvedu kwai 60% yezvipatara zvedu zvakazara namaZimbabweni ari kuozvarira kuno, kungoratidza kuteregwa kwakaitwa maZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Ndofunga chimwe chikonzero ndichocho kuti consulate yedu neembassy havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba. Ndo chimwe chichemo chiri kutaurwa navanhu kuti havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba panyaya dzakadai. MaZimbabweni ari kungonenegwa mhosva dzese, nepaunongoona kuti haasiwo maZimbabweni ari kupara mhosva idzedzi. Saka pane chimwe chinhu chinokonzera kudero, ende chimwe chacho ndochokungoti maZimbabweni ari kuya kutora mabasa akawanda, nokuti ndo vanhu vakaenda kuzvikoro zvapamusoroso. Ukaendawo kumafarms uko nokumamine vari kudzingwa vakawanda zvikuru zvikurusa.
Ko, pane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa idzi dzimwe nguva vachinzi vachishandisa futi nekuponda vanhu?
Mhosva dzinopagwa navanhu hadzipagwi nokuti uyu muZimbabweni kana kuti uyu muNigerian kana kuti dzinongopagwa navanhu vagara vachingoparadzi mhosva. Ende tinongokurudzirawo maZimbabweni kuti asaita zvinhu zvinokonzera kuti zvitishorese muno kana kuti zvitiite matargets, nokuti tinopedzisira shuwa kugara kwedu muno muSouth Africa kwasvika pakuoma zvisingamboiti. Asi vanoparadzi mhosva kazhinji vanopara mhosva nokuti macriminals. Asi zviri kuitiwavo izvi nevanhu vanenge vachiita zvavari kuita zvokuuraya vanhu, wedha munhu wani kana kuti vatatu kana kuti vani, zvinoratidza kuti hazvina hunhu, hazvina ubuntu, hazvina rudo, hazvina kugarisana semaneighbors, hazvina kana chazvinoratidza kunze kwokungoti vanhu vanoita zvinhu vachitora mutemo mumaoko avo. Tinongona matirawo kuti zvinhu izvezvi.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba vari parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Makanzuro akasarudzwa musarudzo dzichangobva kuitwa dzemabaya elections muHarare atoriswa mhiko nhasi kuti atange basa. Izvi zviri kuuya apo vagari vari kuti havasi kufara nemafambisirwo emari nekanzuru iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemakanzuro atora mhiko ndivaScott Sakupwanya atore ZANPF, vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko vaSakupwanya avo vanozivikanwa munyaya dzezvezvicherwa zvakadai segoridhe, vati vanotarisira kupedza uori mukanzuru vachiti ndeumwe wavakavhoterwa nevanhu vaine upfumi hwavo, nekudaro havana zhara ingaita kuti vaite uori.
Uori vese vanga vachiita cycle zvino vechida kunzi stretch, nekuti hazvitatsire kuti zvona vanga vachipiwa mari vachienda kunana Kadoma, kunana Kwekwe, kunana Nichichi. Tisatisi makanzuro enzara zvakaa tava makanzira anenge ane zvinhu zvavo tava kunoshandira nyika.
Amai kudzai Kadzombe veWard 41 kuMarlborough vakakundawo musarudzo idzi pasi pebato reCitizens Coalition for Change.
Tikuti pese tichitenderera tichikuona marara akazara pese, ndo chinhu chekutanga chatichatanga nacho. Chechipiri tichatanga kugadzira maroads, tichiita mapothole patching. Huswa iko zvino mukunzwa mbavha dziri kuita dzichitakashira nenyika, vanhu vachipondwa nenyaya yekuti huswa huri kutadza kuchekwa. So zvino zvinhu izvozvo zvinhu zvidiki zvisina demari zvatenge takatarisirana nazvo kuti ndo zvatichagadzirisa pamavhiki anotera iwayo.
Vaimbo vameya weguta reHarare vaHerbert Gomba avo vakakundawo musarudzo dzemabi-election idzi ndivo vange vasipo pakutora mhiko vachinzi nyaya dzavo dziri kumatare hadzivabvumidzi kusvika pamuzinda wekanzuru. Vatsigiri veTCCC vanga vakawanda zvakanyanya pamuzinda wekanzuru vachiti vanga vauya senzira yekuratidza kuti bato ravo rakakunda zvine mutsindo kunyange zvazvo riri bato idzva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mamwe mapato anopikisa ari kuchema-chema nebasa riri kuitwa neZVC achiti inongopa zano PF mukana wekutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo izvo zvinotyora bumbiro remutemo. Asi ZVC inoti mamwe mapato aya anoirambidza kuita basa nekuvapa mukana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano kuziya kufambiswa kwakaitwa mashoko pamabi-election uyo wapindwa nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission, mukuru weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC muzvare Adelaide Chikunguru vanoti kambani yavo yakaedza kupa mukana wakainzana kumapato ese aikwikwidza musarudzo dzemabi-elections dzichangobva kuitwa, asi yakatadza kuita izvi nekuti vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mune mimwe misangano yemapato anopikisa. Muzvare Chikunguru vabvuma kuti misangano yakawanda yavakaburitsa paterevhizheni yaive yemutungamiri wezanu PF Emerson Munangagwa, asi vakati vakaburitsawo misangano yavanelson Chamisa veTCCC yavakaita kumbizo Masvingo neHighfield muHarare. Vativo vakaburitsa misangano miviri yavadouglas Monzora veMDCT yakaitwa muHighfield muHarare vachiti zanu PF TCCC neMDCT ndo mapato ega akaita misangano mihombe kana kuti master rally paitaurwa nevatungamiri vavo. Vasettlement Chipinya vaimirira TCCC kumbizo avo vapinda musangano wanhasi vabvuma kuti vakaramba kuenda pazvirongwa zveZBC nekuti ZBC ine divi rayakarerekera uye inogara kuburitsa bato ravo zvisina kunaka.
ZBC inoburitsa yatingati sisu framing zvaunenge usina kutaura inonobuditsa ipapo kana kuti paone inobuditsa zviri negative against our party.
Mutauri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kumborambidza ZBC kupinda mumisangano yaro uyewo vakati dzimwe nguva nhengo dzebato ravo dzaikokwa kuzvirongwa zveZBC nguva yapera zvekuti dzaizotadza kuenda.
Vanokuudza time yapera kuitira kuti pamwe usauye pamwe vanenge vaine vamwewo vanenge vaudza paine nguva.
Asi imwe nhengo yekomiti iyi uye vari nhengo yezanu PF vachimirira Rushinga muNational Assembly vatendai Nyabani vati nhengo dzeTCCC nemamwe mapato anopikisa vaifanira kupinda muzvirongwa zveZBC voona kuti zvinofamba sei kwete kungochema vasina kupinda muzvirongwa.
Ndatizokomplaini tichinonge dzeya zvezvaitika kwete kukomplaini hatisingari kuti zvezvaitika ikoti dai ndikufunga zvaizodai.
Nhengo yeZEC yange iri pamusangano uyu vari sachigaro wekomiti yeZEC inoona nezvemashandiro anoita vatapi venhau panguva yesarudzo amai Leticia Kazembe vabvuma kuti ZBC yange isiri kupa mapato ese mukana vakati vakatoburitsawo gwaro kuvatori venhau vachitaura nezvenyaya iyi, asi vativo ZBC haina zvaikwanisa kuita kana vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mumisangano nemamwe mapato. Asi vachikwinya vati kunze kwezvataurwa namuzvare Chikunguru nyaya yekuti ZBC inoita basa yakarerekera divi rimwe iri pachena uye yakataurwa nezvayo nemasangano ese akaongorora sarudzo dza 2018 uye sarudzo dzemabi-election dzakaratidza kuti ZBC haisati yachinja maitiro ayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
America inoti yakazvipira kushanda neZimbabwe mukusimudzira tsika nemagariro zvemitambo nembudiriro mukuunza budiriro. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neZuro Manheru mushure mekushanyira muzinda weZimbabwe Music Awards vakasano bata chigaro chomiriri wa America va Thomas Hastings vakati vanofara zvikuru nekushandidzana kwe Zimbabwe na America.
Really interesting to see these linkages between the US and Zimbabwe. But we have an economic interest as well, which is that President Biden has spelled out a vision for an inclusive economy in the world, and that means that artists should be able to profit from the work that they do. There has to be that benefit of intellectual property so that artists, singers, actors, dancers, whatever, in Zimbabwe and in any country can be compensated fairly for the work that they're doing. And that requires intellectual property.
Zvinofadza kuona kuzvidzana kweZimbabwe neAmerica. Tine chido chekuona budiriro sezvinotaurwa naPresident Biden. Muono wekuti munhu wese asasaririre munyaya dzebudiriro pasi rese. Izvi zvinoreva kuti maartists anofanirwa kuwana chouviri kubva pamabasa avo. Panofanirwa kuve nemubayiro kana washandisa pfungwa dzako kuumba chimwe chinhu. Nekudaro vaimbi vanoita zvemitambo nevanotamba muZimbabwe nepasi rese vanofanirwa kuwana mubhadharo pamibato yavo.
VaHastings vakatorawo mukana wokupa chipo chemari kune muimbi Carrington Simbarashe Chiwadzwa anozikanwa nezita rekuti Nati O, uyo ane nziyo yakavhoterwa kuva nziyo yegore ra2021 inonzi Handiperi Power. America yakabatana nezima ikazvipira kupa chipo kune uyo anenge akunda panziyo yegore iroro. Achitaura mushure mekuwana chipo chake nekusangana navaHastings, Nati O akati ainge aine mufaro mukuru akarumbidza kushandidzana kwevaimbi nemuzinda weAmerica. Natiwo akatiwo ari kutarisira ruzivo kunyanya munyaya yekuchengetedza nziyo dzake kana kuti intellectual property.
Ruzivo rakawanda ndinosvikira kuti mamusicians, maartists, macreatives vave vainaro rinoenderana neyatinoti intellectual property. Music business ndikuya kwaisa embassy kani mukani kuti kwanisa kunge tichiwa ruzivo rwakadaro tichizive sokuti tichikwanisa kunge tichikwanisa kuita zvinhu negwara chero chairo sinoburitsa something kana chaiko.
Aka ndekekutanga muzinda weAmerica muZimbabwe uchishanda nezima iyo yakaumbwa muna 2016 ine chinangwa chekusimudzira vaimbi munyika pamwe nekuumba kudyidzana kwevaimbi vemunyika nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vehurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti vatemera Russia zvirango zvitsva. Zvinosanganisirawo vana vaviri vasikana vemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Makambani anodyidzana nevana vavaPutin aiswa pazvirango kutanga nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati nyika yavo ichishanda nevainodyidzana navo vacharamba vachisimbaradza kuranga vaPutin nenyika yavo. Muzinda weWhite House muAmerica unoti nyaya yekuponda vanhu nekuvaita zvekafira mberi iri kupomerwa mauto yeRussia madhorobha akaita se Ucha pedyo neguta guru renyika iyi reKiev ndiyo iri kupa kuti itemerwe zvirango. Asi Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhuwo zvavo muUkraine. Hondo iri kuenderera mberi munyika iyi uye United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 vaenda muupoteri. Vamwe vari kubatsira vapotiri ava chizvarwa cheZimbabwe vaAleki Vumbura vanogara kuMalta vachishanda neRed Cross Culture International vachiti vamboenda pamugano weUkraine neRomania kunobatsira vapoteri. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavlas Mushanganya uye weStudio 7.
Isusu takazomuva manje kuenda kuborder rinonzi Siret, which is between Ukraine and Romania. Tine vanhu vari kudoneta mari yatiri kusenzisa ikoko takahaya vani. Vani tinoita kurisa marefugee arukurosa tichivaendesa kumarefugee centers akasetwa around kunonzi Shukeva vachibva kuborder. So tonga tichifambisa mhuri nevana nemota yatinayo tichivaendesa kumarefugee center. And then tiri kuendesawo chikafu kune maareas ane vanhu vasisina chikafu. Saka tiri kutenga chikafu muRomania tofila matruck 20 saka tine machannels ari open achiri kufamba mota tichisvika nechikafu kwatiri kuda kuti dziende.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kukwanisa kufamba tichiona kuti kune dzimwe nzvimbo masangano akadai sana Red Cross kana United Nations vari kuti havasi kugona kuenda?
Izvozvi tatumira evhani nemushonga yasvika kuKiev. It depends, but mostly mavanza tukuenda rikuenda ari mukonvo yemasoja ine masoja mukati. Saka atina mota isusu ya tiri ya tenisa nechikafu ya interceptor. But tirikushanda ne machurches ne vamwe vanhu on the ground vanoreceive chikafu. Then vozoita further distribute to the areas depending nekuti kuri accessible nekupi. But kune maareas ari very quiet kusina anything chiri kuitika. So not all areas dzine mhirizhonga. Kune mama areas o asina zvirikuitika but havasina chikafu.
Saka imi remangwana renyu rakamira sei? Muri kuona zvichizofamba sei? Tiona kuti pane nhaurira pakati peUkraine neRussia.
In the next 10 days or so, tichapfuura away from the border. Takuita restrategize and putting in zvinhu pasi kuti tipinde muUkraine and tosupport madzimai nevana dealing the issues, the trauma and also isusu organization yedu inoshanda nenyaya dzehuman trafficking. Saka pane zviri kuitika izvi takuona kuti pane vanhu vavakupinda vachitora vanhu unhapwa vachivaprocessa nenyaya dziri linked kuhuman trafficking. Saka isusu takupinda tichiita nyaya yekurudzira vanhu kuti vave vakachenjera nenyaya yekuita utapwa nekucrossesa border vozoshandiswa nenzira isina kunaka.
Chizvarwa chezimbabwe vaalec bvumbura vanogara kumalta vachishanda neRed Cross Culture International vari parunare na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7. Iyo zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira muSudan nekusafara kwazvo nemauto ari kutonga munyika iyi mushure mekupindigura hurumende nechisimba muna gumi guru gore rapera. Munyika iyi hamuna kugadzikana uye upfumi hwananga kumawere. Kupindigurwa kwehurumende kwakabva kwamisa rwendo rwekuunza utongo hwejekerere munyika iyi. Kwapera makore matatu papindigurwa hurumende yava Omar al-Bashir yainge yakatemerwa zvirango nenyika dzakawanda nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyanzvi mune zvemitemo dziri kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedanho rakatorwa neparamende nezuro rekuedza kurambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change kupinda muparamende dzakapfeka nhumbi dzine uruvara rweyelo runove ruvara rwebato radzinomirira. Nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love More Maduku vanoti iyi haisi nyaya huru kwete asi bumbiro remitemo haritaure kuti kana uchipinda muparamende unopfeka hembe dzakadii asi kuti rinozvisiyira vanhu vari muparamende kuti vasarudze kuti pachezvavo vanoda kupinda sei. Muzvinafundo Maduku vapawo muenzaniso wekuti munhukadzi anenge achida kupinda muparamende anokwanisa kurambidzwa kupinda achinzi akapfeka mbatya dzinoburitsa muviri wake panze, asi kana vanhukadzi vakati zvatinofamba takaita kunze ndizvo zvatinoda muparamende zviri kuvanhu. Rimwe gweta vari nhengo yezano PF kuBritain vaSimba Mavaza vanoti vobumbiro remitemo pamwe nemitemo yeparamende hazvibvumiri kuti munhu apinde muparamende akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebato raanotsigira. VaMavaza vanoti kunyanga hazvo paramende yakazobvumidza nhengo dzebato reCCC idzi kupinda mudare hazvireve kuti vave kubvumidzwa kuramba vachiita madiro aJorgina vachiti pakatoumbwa komiti iri kuferefeta nyaya iyi nekutarisisa zvinorehwa nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi rimwe gweta vari nhengo yebato reCCC vaJacob Mafume vanoti zvakaitika muparamende mucherechodzo wekuti paramende pamwe nenhengo dzezano PF dziri muparamende vave kutya kudzoka muparamende kwepfungwa dzavanoti dzakapinza vachiti hapana mutemo unorambidza munhu kupinda akapfeka ruvara rwaanoda chero chete pasina chinoratidza kuti nderwebato ripi. Mukuzeya nezvenyaya iyi taita hurukuro navamafume pamwe navamavhaza takatanga nekuti tinzwe maonero ava mafume.
Paramende kwakaitika kugida gida kwemeno vamudenda vakatya kuuya kwakaita triple C kusvika kubonzo chaiko kwakaita bata murefu bata mupfupi makurukota akaita sana Hwende vana Biti vana Huchi vana Bvondo vakudzokera muparlament vakaita kuvhunduka kukuru vakaita kutya kukuru vakaona kuti pfungwa dzakapinza dzava kupinda muparlament chavakangogona kubata inyaya yekuti aiwa vakapfeka tai dzeyelo yakasumudziwa nachinotimba uyu ndiye akati aiwa kune makala asingabvumidzwi kunyika okangamwa kuti flag ine yellow color zuva rine yellow color sunflower ine yellow color yellow color yakazara pamasimbols enyika even Zimbabwe bet akuti haichabvumidzwi zvokwati takaona kuti varume ava hakuna kwatiri kuenda havana maturo.
Dr. Mavhadza, munoti nezvakaitika kuparamende uye mashoko ava mafume?
Tauti ndikuzoti mashoko ava mafume hapana zviri pamakupenyu ukakungotaurawo netembo dzavakanzwa vachiri kuchikoro. Chokwadi chakaitika ndechekuti vatinotimba vakasimudza nyaya ine musoro kuti bumbiro remutemo nemutemo wemuparamende haubvumire kuti munhu auye akapfeke nguo kana rudzi rwenguo dzebato raanomiririra kusanganisira nemunhu wezanupiefu. Kuti munyatsoona kuti zvinoreve izvi bato rezanupiefu havana kala yavanoti izvo kala inonzi pati kala. Bato retibusi vakabva vangobotaura kuti kala yavo inonzi yelo havana muka havana mbuti havana chii kunze kwekala ruvara rweyero. Saka kana chinosimba akasimudza ruoko akati ruvara rweyero rwakapfekwa nemunhu uyu ruri kuratidza bato raanomiririra anenge asina kutyora mutemo kana kutadza ari kungovandudza ari kungotaura mutemo wagara uripo. Isu tagare tinoziva kuti bato retbc vana vasina kurayirwa zvakanaka vanongoda zvekudzoka nezvepese vakatowana pekutanga kudzoka napo panyaya iyoyi.
Tizwe kuna vamafume. Vamafume, hanzi mutemo weparamende standing rules and orders haibvumidzi kuti vanhu vange vachipfeka nhumbi dzemapato avo zvataurwa navamafadza. Munoti
uyu murume uyu anenge asikazivi mutemo. Kana usikazivi mutemo unobvunza spika veparamende vakazoudzwa nemakurukota emutemo kuti aiwa zvavaita zvirivo. Saka vakabva vazoindisa nyaya iyi kukomiti yemagweta yeparamende kuti vaone kuti kala inganzi isimbuli yepati here nokuti pane pati dzinopfeka zvegirini. Uyu murume uyu anenge achadzingwa muzano kana achifunga kuti zano haina kala. Zano ine kala tokuudza kuda kulandano kumunoona iri black and white. Zano inoita zvinhu zvegirini yaitomboti futi yellow ndeyavo vanotiwo futi zveredhi ndezvavo. Zano inotori neflag yayo yepati inotori nemakala inotori nesikafu inopfekwa nemukuru wavo yakarembera pahuro. Saka kana uchida kudzingwa muzano rasha muromo uchiti haina makala ine makala asi chanetsa ndechekuti vavhunduka kala iri kuuya navachamisa. Chamisa auya sechamupupuri auya semvura iyaiya yecyclone inongoramba ichinaya vachiramba kuivharira panze asi inokonzera flood. Saka paitika kuvhunduka kunotyisa kune varume ava.
Dr. Mavhadza,
mutemo unorambidza vanhu kuti vapinde paramende vakapfeka zvinopfekwa zvipfeko zvebato ravo. Isu tinoziva tose kuti zvipfeko zvebato retriple C chipfeko chine ruvara rweyero. Kana uchinge wapfeka ruvara rweyero uri wetriple C uri kuratidza vanhu kuti uri wetriple C. Bato rezanupf rine makala akasiyana siyana. Makala edu ebato rezanupf ndo makala atinawo futi paflag yedu yezimbabwe. Asi kana taakupinda muparamende hatiende takapfeka flag yezimbabwe. Hazvitobvumirwa kupinda muparamende wakapfeka flag yezimbabwe aisi vakaita flag yatikiteki pakona.
Tinzwe kuna vamafume, pindurai tinzwe.
Uyu murume uyu ndofunga ndosaka ari kugara kure kure. Vamunangagwa vanofamba vakapfeka skafu inova nemavara vanopinda nayo muparamendi vanopinda nayo kwese kwavanenge vaenda. Chii chakatoipa skafu kana
ta? Vanga vari gweta uye vari nhengo yezano pf vasimba Mavhadza vari parunare kuBritain nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yetriple C vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine emhla ka 7 Mabasa 2022 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
bathi uyafisa wena indoda kule spa ngoba izidlule zayeke zithenga ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngani anaba nje ukuthi vele lokhuphiwa abelu ukuthi into ezilapha zonke sizithiwa abelu esibasebenzela baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela R300 abe mbanikeza leyo R50 bayithatha ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hayi sizabona ukuthi sizamenza njani lokuthi anti ulo le German ngabe ngithi eh nguye lo eli rasta kwase kwaba yuhamba wathi vele ngamthina khona uba mncane wamuhambile epolice wamcheck amapolisa afika amtshela ukuthi amuntu enjalo isendaweni enzilamshisa
kulesi zalane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa izizalane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni.
So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi usungule umkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo abakhulumi ngakho besithi yikuphatheka kwezombusazwe.
Nxa sikhangela ithemu leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi sekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala kodwa ababalisi bekhonona ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulesi zalane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa izizalane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku elokitshini leDiepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Uthuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkamuye unkosazana Nomsa Chuma utshele Studio 7 ukuthi yena lomkakhe umnumzana Elvis Nyati bebezigwejisele kumakhelwane bebuka imidlalo yokulingisa kumabona kude. Besahleli baze ixuku lezalwane zakwele South Africa ebeligijimisa abantu bokuza phandle obekuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi baphume babaleka ngokusweleka kwenhlanhla uNyati lomngane wakhe babanjwa batshaywa kwabuhlungu kusetshenziswa izigodo amatshe lensimbi besetheswa umlando ukuthi abanamapasipoti njalo bayizigebenga. Ngemva kwalokho baze laye uNyati endlini bafuza indlu yonke bethi badinga umbhobho wakhe bawuswela ngoba engenawo. Babuza ipasipoti yakhe bayiswela. Qede lapho batshaya unkosikazi wakhe bamthathela imali bahamba loNyati bafika bamkhanda ngamatshe bamtshisa waze wafa. Unkosazana Chuma uthi bazwa ubuhlungu obukhulu.
Bathi uyafisa wena indoda kule spa ngoba izidlule zayeke zithenga ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngani I'm now a jetty very local to Avilu, teenagers lap as well as to Avilu, his master and seller. I cut a lap of a puma like a pandy, but it's 300 rand. Having banigas, I live 50 rand by it had. Emva kokuyithatha babenjela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo bhuti anti ulo le German ngabe ngithi eh nguye lo Erasmus kwahle kwaba yihamba kwakhe vele ngamgcina khona uba mncane wamuhambile epolice wamcheck amapolice afika amtshela ukuthi umuntu onjalo usendayele nje bamchisi.
Umfo wabo kamufi umnumzana kusana Ncube uthi okubazise ubuhlungu ukuthi uNyathi ubeyindoda elungileyo engayazi nakancane impilo yokuganga.
Bona bamtshise bekubonela bamtshise ngamathaya bamtshise laphana then amapholisa athiwa amtholisa aphila then bamnikela wajaza waphila kulonke bezama ukususa amathaya lana bengakho amapholisa bamnikela kulonke bebuza istatement kathi umuntu lona ephila bengamthinti.
Bese kulamalanga amabili izakhamizi ze-Deep Sloot zitshengisela zisithi abokuza ababuyele kibo. Umphathindaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele laye ofikileyo kuleli lokishi kodwa wangayi ukuyakhulumisa imuli kaNyathi usole kakhulu ubugebenga lobo.
We will not allow communities to take law in their hands. It's the job of the police and nobody else.
Kusenjalo esiphatha amandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa uConsul General Melody Chawurura uthi bethuswe kakhulu yokubulawa kukaNyathi.
As I speak, the concert team is on the ground engaging with the host government authorities with a view to establish facts on the ground and also to find ways in which we can support them.
Imuli kaNyathi ithi isilungiselela kuyamngcwaba ekhaya kodwa isadinga usizo lwemali ngoba ubesebenza amalanga amalutshwane engelaye umasingcwabisane. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ususungule umkhankaso wokukhuthaza abasha ukubana babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo bengathandi ukukhuluma ngalolu daba besithi yikuphatheka kwezombusazwe. Umqondisi walo manyano umfundisi uSensiwanda uthi bazasebenza lezinye inhlanganiso ukuqhuba umkhankaso lo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela lasezinkundleni zebulenjini. Futhi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lazo zizaphatheka kulolu hlelo lona luzasungulwa okusemthethweni kusasa. Umfundisi Sibanda utshele osithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukholo lwesiKristu luyavumela ukuthi abantu bazikhethele inkokheli.
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhasi zabadinga ama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrained ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abaningi kulenjini. Thina ngapha esiKristwini yikho sometimes abafundisi aba-discourage abantu kodwa hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into yasebhayibhelini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census lababuyayo uJesu yena ngokwakho waba le-census eyayenziwayo la ekhona njalo ukurejista ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJethro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus
siyamnanzelela ikhuthazwa lapha ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyiresponsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama SMS. So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke ebulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrain ukuthi bemobilize abanye bazangena futhi njalo ema church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo siza mobilize abanye ngekule njini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlangano sezabe sisebenzela ehlangothini lweMashonaland leHarare, lazo zizakhangela 16 districts. So kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngale mkhankaso physical, kutsho ukuthi lapho sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ebulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labane abakudiaspora, wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.
Lo ngumfundisi Hussein Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa econgweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala, kodwa ababalisi bekhonona kakubi ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Ngakho izikolo ezimbalwa sezikhulumisane labazali ukuthi abafundi ababhala imihloliso lonyaka baqhubeke befunda ngekhefu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwezikolo kuletha imizwa ehlukeneyo phakathi kwabazali labafundi kubangelwa zindleko zokubhadalela izifundo zekhefu. Umbalisi olilunga le-Amalgamated Rural Teachers Association, uSifiso Hlabangani, uyalandisa. Unkosikazi Nethembe Sibindi, umzali olomntwana ofunda ibanga lesine kubanga eliphezulu, uthi ngendlela isimo somnotho esiyiso akubavumeli ukuthi bahambise abantwana esikolo izikolo zivaliwe.
Ngasikhangela itemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzakeleyo, ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Kuthe sekunjalo uhulumende wasethatha inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelise ukuthi besebenze kuhle, becabanga ngokwethuselwa lokhu. Abanye benikwa izincwadi ezokubaxotha imisebenzi, incwadi ezinzima ezolokwethusela phakathi. Lokhu kuba nzima ukuthi umbalisi asebenze gaqalala ekubiseni imfundo yom.
Unkosikazi Maki Maseko, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana ofunda ibanga lesikhombisa, uthi abantwana basalele emuva okungathandabuzwayo, balesifiso sokuthi bafunde izikolo zivaliwe kodwa kuningi osokungabavimba.
Ngendlela umkhonomo welizwe ongakhona, kunzima ukuthi sithi abantwana bahambe esikolo izikolo zivaliwe. Asisoze senelise ukuthi sibe sibagadisa ngapha ischool fees sifunakala izikolo zingakavulwa. Njalo nxa bengasoze bavale, kuyamele kubhadale futhi ndijana ukuthi bahambe kuma-holiday lesson. Kunzima kodwa isifiso sethu sikhona ukuthi abantu bethu bafunde ngoba basemuva kakhulu ezifundweni zabo.
Unkosikazi Sukolwe Ndlovu olilunga lenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, uthi kunzima ukuthi basebenze kuhle besethuselwa.
Abantu bethu basalele emuva okungadingwayo ngoba kula magrade amanye abangawafundanga. Ngakho abantu bethu siyafisa ukuthi kube khona okwenziwayo ukuthi bafunde okuningi abangakufundanga. Okunye okusizisa ubuhlungu yikuthi ababalisi isikhathi sonke nxa izikolo zivulwa kumele kube le-strike bedlalisa isikhathi sona sadlaliseka vele.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Kodwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka isikhulumeli sogatsha lwezemfundo sazisa ukuthi ababalisi abavunyelwa ukufundisa ezindlini kanye lokuthi benzise izifundo ngekhefu behlawulisa abafundi ngenxa yokuthi baleholo abaliphiwa nguhulumende. Abazali abaningi baveze imizwa etshiyeneyo ngemfundo yabantwana bethi izinga lemfundo yabantwana bonke elizweni yehlile okutshengisa obala ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthi kuvuselelwe imfundo yeZimbabwe ezikolo. Zisithi ababhala imihloliso lonyaka kumele bafunde ngekhefu ukuze abantwana bafunde abangakufundanga. Abanye abazali bathi abasoze benelise ngoba belabanye abantwana okumele bebalungiselele ukuthi bayeqala izifundo zika-lower 6 ngesikhathi sekhefu imali zizabakhama. Imele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Ulife Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana nehlupho ababhekane lazo empilweni. Umbala olithanga usudale inkulumo edalela eParliamente lapho kungasavunyelwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, ukubana agqoke impahla ezinombalalo. Kube nokuxokozela edaleleli izolo ngesikhathi amalunga e-CCC anqobe kukhetho lwama-by-elections lapho abafike edalele House of Assembly bebophe amathayi alithanga abesifazane belezembatho ezilombala olithanga njalo. Bagcine bengena ngenkani kuleyo ndawo ngemva kokuvinjwa ngabezomvikela edalele ePhalamende. Umlawuli wedalele House of Assembly uMnumzana Jacob Mtenda utshele amalunga we-CCC ukubana engabuyi igqoke izembatho ezilombala webandla leli edalele ePhalamende. Imithetho yedalela ePhalamende ikubeka sobala ukubana amalunga alo awesilisa akhangelele ukuba igqoke amasuti kuthi abesifazane bavunyelwa ukugqoka izembatho eziveza amasiko abo. Imithetho le ayikubeki sobala ngokugqoka amathayi lezembatho ezihambelana lemibala ezisetshenziswa ngamabandla ezombusazwe. Akuvunyelwa ukubana ilunga ledalela ePhalamende ligqoke okule mifanekiso eveza ukubana umuntu usekela liphi ibandla. Kambe kutsho lokhu okwehlele amalunga e-CCC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa noMnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edaleni lePhalamende engowe-CCC kanye loMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma ekubandla leZANU-PF.
Ukuthatha ngapho ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemthetho ePhalamende okuthiwa ngama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa ngifuna ukubona ukugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ingazani bekuthe izakhulunywa namhlanje. Kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo eza kutsho ukuthi kuzahamba njani. Ubone ngane ekucineni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusamelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs, ngoba phela wena vele kuwodrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi ulethayi ebomvu kumbe i-blue kumbe eyelo kumbe emnyama. There are very few colors for amathayi, wonke adlalile somewhere kula lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba lelo lingenjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezitshengisela ukuba ngezeparty ethize. itai a plain tie a yellow guy in Jenny Kuralapo guy a Cotero Marus Lau Espumana.
Yes, this is a quality Wawa eight and Reparament. We was one local to go made about the Korean. I won't get a Kunapo Zilla for a Kupura Kuruma looked up.
This is one of our sort of logo now. We're talking about the intimacy, we talk about the end. No matter what it is, because I'm telling you, I'm a kind of a name, red, green, yellow, and I look at all. I think I just want to find this one thing now. I'm not going to lose it. See, I would go and you know what? I don't say, I may be, red, be green. I wouldn't have a look at what's that to say? Specifically, who find you know what yellow, what Obama, yellow.
Umnumzana ucacwa phulo ngumeli wenkulumane etalele parliamente webandla leCCC. Hello umnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba mphuphuma ekubandla lezano PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. UZulu wasemaphisa ngezansi emaNdebeleni ukhuthazwa ukubona ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mphathalo abe-Community Health Volunteers olujonge ukuba zonke izakhamizi zihlabele lijikiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolo. Kwanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemabonyana ekhezi.
Inkuthazo yenziwe unduna ngwenyama Fuyane lapho evula okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emabonyane lapho achaze ukuba yena sewahlaba amajekiseni amabili okuzivikela ku-COVID-19 kunje uthi uselinde ukuhlaba elesithathu. Ufuyane uthi ukhathazekile kakhulu esigabeni sakhe ngalabo abalokhe behlehlela emuva ukuba bahlabe ijekiseni elivikela ulaka lwe-COVID-19. UMatron Mathonso esibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela i-COVID-19.
Njengoba sinomkhankaso wokuhlaba i-COVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi zilindele imikhankaso lemicimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto njabalobuvila nje. Sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi nge-COVID protocols ezabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo. Siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba bahlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Siyacela sibili ukuthi besondela kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathemba ukuthi singafika yona i-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili abaningi nje basuke batshaywa ngikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hayi isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besondela.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Futhi amahayihayi abogogo siwakhangele. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines anama-shelf life. So singayekeli ukuthi siwagijimise angagcina se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlulekikho siyahlanganisa futhi. Okwanamhla kusenze sabantu asibonana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistrikti kakhulu asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi singasondeleka esibhedlela kumbe ngesuku ezibuyayo sizakulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Volunteer uthi i-COVID iphambanise kakhulu abantwana besikolo.
Community kwamfana singena kweze-health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet nabozigubhu gear for ukuthi prevention of i-COVID. I-COVID ingathi isiphambanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi kabasakuyela ngendlela yangkhona ila ngayo kakhulu ngathi selesi abuser la ngathi nabadala sibaabuser but bona selesi abuser.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
Mina ngi-community health worker kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza siyakhuthaza abantu ukuthi bezozigubhugiya siyaweya ama-under 5 siyahambela lezigulane.
Kusanjalo lisiyatshona ilanga layizolo kubhubhe abantu ababili kuthi abaphose bafike amachumi ayisithupha 59 bahlolwe bafumana benegcikwane le-COVID-19. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,771 bahlatshiwe okwakuqala ezweni okulethe inani lasebehlabe okwakuqala bedlula izigidi ezinhlanu 5,611,886. Kuthi abahlabe okwesibili labo sebesedlula izigidi ezintathu 3,575,108. Asebehlabe okwesithathu sebephose bafike ingxenye yesigidi 496,960. Ngimele iStudio 7 ngisemabonyane eKhezi ngingu Anastasia Ndlovu.
seligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Sithi asidibaneni ngo-4:46 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.